This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro gunyana 14 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Murongwa uhu takatanga kurongwa nezvawo mazuva akati kuti akapfuura, atimbogadzirisa kuti tione kuti tinganyatsoshandisa sei.
Komiti iri kutungamira urongwa hwekutsigira mhuri yemurwiri wekodzero akatsakatika vaItai Dzamara inoti mangwana muHarare iri kuparura homwe yeItai Dzamara Trust. Vaimbova nhengo yeZANU PF vatemba muliswa vanoti vatsvangira indo vanofanira kutungamira mubatanidzwa wemapato anopikisa, kwete amai Joyce Mujuru. Vabiti vanoti vave kuenda kunoita hurukuro nevatungamiri venyika dzemusadek. Vanhu vakapwanyirwa dzimba kuCaledonia voenda kumatare dzimhosva. Munhau dzemitambo mutuwini Kesti Coventry anoti makwikwi emaOlympics ekuRio ndiwo achave ekupedzisira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti iri kutungamira urongwa hwekutsigira mhuri yemurwiri wekodzero akatsakatika vaItai Dzamara inoti mangwana muHarare iri kuparura homwe yeItai Dzamara Trust, iyo inonzi ichange ichibatsira mhuri dzose dzinosangana nematambudziko akafanana neakawira vaDzamara. Sachigaro wekomiti iyi Bishop Anselmo Magaya vanoti vachashandisawo mukana wemangwana uyu kutsvagirawo mhuri yavaDzamara rubatsiro rwekuti mudzimai pamwe nevana vavo vakwanise kurarama. VaDzamara vave nemwedzi mitanhatu vapambwa kubva mumusha weGlenview muHarare nevarume vasingazivikanwi, uye kusvika pari nhasi hapana anoziva kwavari. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro peurongwa hwemangwana uhu.
Urongwa uhu takatanga kurongwa nezvawo mazuva akati kuti akapfuura, atimbogadzirisa kuti tione kuti tinganyatsoshandisa sei, asi mangwana ndozuva ratichaparura ratichaloncha iItai Dzamara Trust. Saka sekunzwa kwamaita ndizvozvo, takoka vanhu vakasiyana siyana, macivil society organizations, maembassies nevamwewo hama neshamwari kuti dziuye kuwitinesa this launch.
Chinangwa chehomwe iyi chinenge chiri chei, Bishop Magaya?
Chinangwa chehomwe iyi ndechekubatsira zvakanyanyisisa vanhu vanenge vakanganisirwa zvikuru sei nehurumende kana kuti nevakuru venyika kupfurukidza nemaabductions iwaya norangarira kuti iItai Dzamara handi yokutanga akaabductwa. Pane vanhu vakawanda vana beta. Saka tiri kuti isusu mhuri idzodzo ruzhinji hwacho dzinenge dziri mhuri dziri kurarama nokuda kwemunhu iyeye anogona kunge akapambwa. Saka chinangwa chacho ndechekuti tikwanise kubatsira vanhu vakaita saivavo vanenge vasiyirwa mutore woyo. Asiwo zvekare chiri immediate ndechekuti tibatsiridze mhuri yaItai Dzamara. Ane mudzimai wake, ane vana vaviri vari kuenda kuchikoro muwacho. Saka vanhu ivavo vanenge vachida kuriritirwa chose, sekuti munoziva kuti iItai Dzamara ndiyanga ari breadwinner mumhuri yedi. Asiwo zvekare sekutaura kwandaita kubatsiridza vamwe vakawanda wanda vanogona kurwa daizvo.
Tinoona kuti pasvika mwedzi mitanhatu vaDzamara vatsakatika. Zvii zvitsva zvamungazivisa vana veZimbabwe pamusoro penyaya?
Chatingada kuzivisa vana veZimbabwe ndechekuti denga nenyika hazvisi kunyarara kuti vakazviita izvi vangangofunga kuti hazvichangotsakatika sezvakamboitwa mazuva kare. Iko zvine zvakazopira chaizvo chaizvo kuti munhu weZimbabwe akasikwa nomufananidzo waMwari ane kodzero yeupenyu.
Vanga varisa chigaro wekomiti iri kutungamira urongwa hweItai Dzamara Trust, Bishop Anselmo Magaya, vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, vaimbova nhengo yeZanu PF vachimirira Hurungwe West mudare reparamende, Vatemba Muliswa, vanonzi vapa mhuri yekwaDzamara tani rimwe chete reChibage kuti ibatsirikane. Direct from Washington, the voice of America. Mhuri dzakaputsirwa dzimba kuCaledonia pedyo nemabvuku muHarare dzaenda kumatare kuti dzisaputsirwe dzimba idzi. Asi nyaya iyi inonzi yambosendekwa parutivi nekuti vari kuipikisa havana kunge vapiwa mapepa nedare. Dare repamusoro rakanga rapa mutongo wekuti dzimba idzi dziputswe sezvo purazi iri riri remutevedzeri wegurukota runoona nezvekurima vapadhizhanda. Mukuseya nezvenyaya iyi, tabata vavhoti muza vanovegweta riri kumirira vagari ava.
Pari zvino pane runyararo hama yangu kubvira muswe mugovera chipinda musondo nanhasi. Hapana chimoto chazomboramba chichienderera mberi.
Makaenda kumatare, matare akati kudii?
Takaenda kumatare asi nyaya isati yanzwikwa. Tamboenda nhasi masikati ndava pangoitika kadambudziko kadiki diki saka nyaya yanzi nemutongi idzoke futi mudare musoro ichina masikati.
Idambudziko ripi rapinda panhasi?
Dambudziko hama yangu nderekuti marespondents vanga vasina kutambidzwa mapepa nasherifu hicourt achivazivisa kuti vari kudiwa kudare nhasi natiri masikati.
Ko, kupwanywa kwedzimba kuri kuenderera mberi here?
Izvo ndo zvandati zvakamira kanekuti katikangovatambidza mapepa chete musi wemugovera nyaya yanga yamudare saka hazvizoiti kuti vashore dare nenzira yeyokuti ivo vadaidzwa kudare vongoenderera mberi nekupwanya.
Pane mhuringani dzakatoputsirwa dzimba uye imhuringani dzakatarisana nedambudziko iri?
Handingakwanisi kunyatsokupa mafigures hama yangu asi dzandaverengawo manewspaper nemajournalist akanga ari on the ground I think vanogona kusvika kuma 400 families vakapwanyirwa dzimba. Asi vanhu vese vatarisana nedambudziko vanofanira kusvika about 4,000.
Vanga vari vavhoti muza vanovegweta riri kumirira vagari vekuCaledonia vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nebato rinopikisa reMDCT vanoti mashoko ekuti vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika pasi peforeign direct investment kana kuti FDI vave kuona vehofisi yemutungamiri wenyika anotokityisidzira vanhu ava zvakanyanya uye basa rinonzi riri kuitwa nekomiti iri muhofisi yemutungamiri wenyika yeInteragency Platform agara achiitwa kare neZimbabwe Investment Authority. Bepanhau reHerald rinoti munyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika uye dare remakurukota Dr. Mishek Sibanda vakazivisa kuti hurumende yave kutora matanho anokwezva vekunze anosanganisira kuvandudzwa kwemutemo wemakambani weCompanies Act kuitira kuti zvifambirane nenzira kwadzo dzekufambiswa kwemabhizimusi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti rimwe dambudziko rinofanirwa kutanga ragadziriswa nehurumende inyaya dzeuori uo vanoti ndiyo mhandu huru inotyisa vekunze ava.
I think pane maisho maviri atinofanira kunzwisisa. Chekutanga, pane ishi yamurikutaura iyo yekuwandudza kugadzirisa mitemo kuti vemabhizimisi vakwanise kunge vachikurumidza kunge vachiregista kana kupiwa malicense. But zvatiri kunzwa pamaplans aripo ndezvekuti ofisi yapresident ndo inenge ichikoordinata nyaya idzi. But makaona already kuti basa iri basa rara kutoitwa neZimbabwe Investment Authority under yavari kuti one stop investment shop. Saka makawedzera ofisi yapresident zvakutoita imwe layer zvakare in terms of nyaya dzekuregistwa kwemainvestment nemabhizinesi. Saka zvinogona kutozowedzera imwe bureaucracy zvoita kuti purpose yange yakanaka itadze kunge ichizadzisa zvayange ichifanira kunge ichizadzisa nekuti pane pani imwe layer bureaucracy inenge yaedwa pamusoro pe Zimbabwe Investment Authority yange yagara iri kuita mabasa aya. Saka I think ipamo ndoo panoda clarity yakati nyanyei kuti zvinyatsonzwisika kuti ultimately ari responsible panyaya dzemainvestments iofisi yapresident here kana kuti iZimbabwe Investment Authority.
Vari kutauraiwo kuti vane urongwa hwekuwandudza mutemo weCompanies Act. Chinhu chingakwanisa kuitika here muchiona zvichizokwezva vekunze ivava?
Yeah. Chinhu chinogona kunge chiri positive but mainvestor anotarisa zvinhu zvakawanda, angotarisi nyaya dzemaregulation chete but ari kutarisawo mamwe mafactors andataura atinoti batiri mahard factors anodetermina return on investment. Nyaya dzesetainity muekonomi ari kutarisa nyaya dzesetainity mupolitics nekuti investment inoafektwa nepolitical environment, investment inoafektwa neeconomic environment, investment inoafektwa neregulatory environment. Saka hatikutaudza nyaya dzeregulation chete, tiroda kuona kuti politically pane stability here, takuona kuti economically pane stability here.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Mashoko avachitambara aya anotsinirwawo zvakare nemutauriri webato reMDCT vaObert Gutu, avo vanoti hurumende haifanirwe kuonekwa ichitungamira munyaya dzekukwezva vekunze ipo paine masangano akaita seCZI nemamwe.
Uku tinongoti kutungana kwemhuru nokuti chiri papa ndechekuti handisati ndamboona hurumende inoti iyo kana mainvestor achiuya asati ambotaura nevamwe vezvemabhizinisi vakafanana neveConfederation of Zimbabwe Industry CZI, Zimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC, Zimbabwe Stock Exchange ZSCE, ZCTU yebato rezvevashandi. Munhu anoti achibva paairport obva ananga kuenda kustate house kunoona president, zvinoreva kuti nyika inenge isina utongi hwakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti nyika yaisi kutongwa zvakanaka. Tine nonziyo Zimbabwe Investment Authority kana kuti ZIA, ndo ingade iri iyo inonzi muchirungu the gatekeeper, inoona kuti the first port of call yemainvestors anouya muZimbabwe vanofanirwa kunanga kuZimbabwe Investment Authority, kwete kunanga kumunhu mutapa building kana kunanga kustate house.
Asi kava Gutu, panga paine kuchema chema kwekunzi mitemo iripo inotyisidzira vekunze, zvino mitemo iyi yakunzi ichivandudzwa, maakuchema zvakare?
Hapana kuvandudzwa kunoita mutemo. Ukaongorora zviri kuitika apa, vari kuti ivo office of the president and the cabinet ndo inonzi yapamberi pokugadzirisa nyaya dzeFDI kana kuti muchirungu anoti foreign direct investment. Wakamboona nyika ipi inobudirira ichinziyo office ya president ndo inenge ichizvitungamidza ichizvitutumadza panyaya dzevanouya kuda kuzainvesta? Zvinongoreva kuti matongerwo anoita nyika ino ndehumbimbindoga. Hurumende chainofanirwa kuita chete ndechekuita provide an enabling environment yekuti vane mari dzavo, vangava malocal business people kana kuti maforeign investors, vanoda kuona mutemo unotevedzerwa, kwete kuti nhasi mataura izvi, mangwana machinja mataura izvi.
Avanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Vaimbo vemumiriri weHurungwe West mudare reParamende uye sachigaro weZANUPF mudunhu reMashonaland West vatemba muliswa, vanoti mashoko ekubatana kwemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru anokwanisika chete kana amai Mujuru vakwanisa kuremekedza vaTsvangirai semutungamiri webato guru rezvematongerwo enyika. Mutore wedu enhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vamudiswa vakataura mashoko aya pamhemberero dzebato reMDC dzekusvitsa makore 16 kubva raumbwa dzakaitirwa kwanharira kudunhu reMashonaland East ndemusi wemugovera. Vambuliswa avo vakapuwa mukana wekutura mashoko avo ekutsigira kusvitsa makore 15 yebato reMDC kumomodze vatsigiri vebato iri. Vakati hurukuro yekubatana kwemapoka ezvematongerwo enyika anosanganisira vatsvangirai naamaya mujuru yakanaka, asi panosungirwa kuva nenzwisiso yekuti vatsvangirai vakabva kure nehondo.
Aiwa, coalition yagara iripo kana mune experience yakafanana. Coalition yekuti vamwe vane experience yekurohwa, vamwe vane experience yekurohwa. Aishande.
Vamuliswa vakati pakubatana kwemapato ezvematongerwo enyika uku kunoda chete kana paine kuziva kuti vatsvangirai munhu ane rutsigiro rweveruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe vanorwira utongi hwejekerere.
Kawanda vari kuti aiwa coalition inofanunge ichiitika, kasi ndazvaichitaura kuti munhu wese auda kupinda mutambo anouya une zvake.
Vatsvangirai vachitaura pamhemberero dzebato ravo idzi vakati zvaifadza kuti vamwe vaimbove kuZANUPF vange voona kukosha kwakaita kushandira pamwe kuitira kubvisa ZANUPF muutongi.
Chinja Maitiro Temba Muliswa ataura pano. Ndoda kuti ndimutsigirewo ndichiti waita hako muzukuru, vana vebwe havasunuri musi umwe chete.
Vatsvangirai vakati kubatana kwemapoka ezvematongerwo enyika kwaizopa kuti zvive nyore kuti vakunde mutsarudzo dzichaitwa mugore ra2018.
Ngatiregei kuita konfedereshen yokubatana tiri vanhu chete maindividual. Kana uine pati unogadzira kamastructure.
Vanhu vaipfuura zviro zvitatu vakaungana panharira vachipemberera makore 16 bato reMDC raumbwa. Ndakamirira Studio 7 kwanharira kumashonaland East, ndini Lweda Moyo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Bato rePeople's Democratic Party iro raimbozivikanwa seMDC Renewal Team rinoti mutungamiri waro Vatendai Biti vachatanga kushanyira vatungamiri venyika dzemuAfrica munguva pfupi inotevera kuti vazeye nezvematambudziko akatarisana nenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutauriri webato iri vaJacob Mafume.
Nyaya yokuti tishanyire vabuye vedu vemuAfrica inyaya yokuti titaurirane tigadzirise nyika. Sezvamunoona nyika yeZimbabwe yakandwa nhamo neZANUPF. Nhamo iyi haisi kupera. Vakidzani vedu ndoo vari kugara vachitora maZimbabweans avo vari kubuda muZimbabwe in their thousands vachienda kuSouth Africa, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia nedzimwe nyika dziri kumusorosoro. Isisu tine shoko rimwe chete ariratinenge tichida kutaura nevakuru vakuru vemuAfrica kuti demokrasi ikagadziriswa muZimbabwe, vanhu vakabvumirwa kushara hurumende yavanoda, vanhu vakabvumidzwa kugara vachitevedzera marights akanaka akabvumiranwa nevanhu vagari vemuno muAfrica, nyika yeZimbabwe inobudirira ende vana veZimbabwe vanowana mabasa muno nekuvaka mabhizimisi nekugadzira misha yavo muno muZimbabwe zvakanaka vasingamanye-manye kuenda kune dzimwe nyika.
Inyika dzipi dziri kutarisirwa idzo kushanyirwa navabiti pavachange vari kushanya imo muno muAfrica?
Muno muAfrica tichashanyira Botswana, tichashanyira South Africa, tichashanyira Zambia, tichashanyira Nigeria, Kenya, Ghana. Idzi inyika dzinova idzo nyika dzine zvokuita, dzine mafambiro akafanana nedu.
Pane nyika yamuchatanga nayo here?
Kutarisira kwatinoita ndikwekuti hamungangosviki kunyika yevanhu sesvikiro. Munotarisawo programu dzevatungamiri ivavo, matarisa programu motungamira. Asi chatatakatarisira ndechekutanga neBotswana inova iyo chair weSADC. then itotevera ne South Africa inova iyo irikisa mutemo yakati wandei iri kusunga maZimbabweans.
Avanga vari mutauriro webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vari parunari muHarare vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti richange richiongorora sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa mukupera kwesvondo. Sarudzo idzi dziri kuitwa kuEpworth, Mbire neMarondera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reZESNI amai Rindai Chipfunde Vava.
Hongu tine mavhevhazi atichaendesa kuMbire. Kumarondera central wanoku Epworth tiri kutogadzira izvozvo kutrena dzachitobatsirawo kuongorora voter registration yanga ichiitwa kumarondera iyi ndokwakaita pilot yepolling station based voters roll taichitarisa kuti zviri kufamba sei apa takaonawo kuti panenge pane marolls maviri eranga riripo vakaregistra 2013 nevakaregistra iko zvino asi tiri kutarisira nokufamba kwenguva dai kwangota voters roll 1 saka tichiramba tichingotarisawo kuti sarudzo dzofamba sei asi tokurudzira dai vanhu vavhota murunyararo.
Ko, nyaya yekudzidziswa kwevanhu iri kuitwa here?
Tiri kungoona chingoitwa kana pane by-election. By-election yapera hapana zviri kuitwa saka ndai nichiti zvaa zvakanaka kuti dai yaitwa on a continuous basis uyezve comprehensively.
Mukuru wesangano reZESNI amai Rindai Chipfunde Vava vari parunari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chiedza Brown mwanasikana wevaimbi vakatisiya makore mashoma apfuura chioniso Maraire naAndy Brown akashaya kuTexas muno muAmerica nemusi wemugovera. Chiedza angava nemakore 15 ekuberekwa. Mhuri yekwaBrown neyekwaMaraire dzinoti Chiedza ainge ari muimbi sevabereki vake uye aigona zvekupenda. Mhuri mbiri idzi dzinoti mufi acharadzikwa kuZimbabwe uye dzichiri kuronga kuti vanenge vachida kubatsira kuvigwa kwake voita sei. Asi pari zvino mhuri mbiri idzi dzinoti dzinoda kumbopiwa nguva yekuchema Chiedza murunyararo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Australia yave nemutungamiri wehurumende mutsva mushemo wekunge vaTony Abbott vabviswa pachigaro nebato ravo riri kutonga reLiberty Party. VaAbbott vanonzi vanga vachikonzera kusabatana uye vanga vasadivi nevanhu. Mutungamiri mutsva ndiva Malcolm Turnbull. Shoroma iri kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga achamirira bato remaRepublicans vaDonald Trump vari kuramba vachiwana rutsigiro rwakasimba kubva kuvatsigiri vebato iri. Muongororo ichangoitwa, vaTrump vakakwanisa kuwana rutsigiro rwevanhu runosvika zvikamu zvitatu nezvitatu kubva muzana vachiteverwa navaBen Carson vane zvikamu 22 kubva muzana. Makurukota anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika musangano reEuropean Union ari kusangana nhasi kuti vaze dambudziko ranetsa revanhu vari kuenda kuupoteri munyika iyi vachitiza hondo kuAustralia. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaunza misodzi pamatama evakawanda apo vaitaura nezverufu rwemwana wavo mukomana uye kuti izvi zviri kuvaremera kuti vopinda musarudzo dzemutungamiri wenyika kana kuti kwete. VaBiden vaitaura nenhepfenyuro yeCBS TV. Mwana wavaBiden, Paul Biden, akashaya muna chivabvu nechirwere chegomarara. Makate erera kustudio 7, tiri kutefenyura, tiri mu Washington DC. Mutewedzero wegurukota redzidzo yepamusoro vaGodfrey Gandava vanoti makoreji munyika anofanira kupinza vadzidzi vakawanda vanorarama neurema muzvikoro izvi sezvo hurumende iri kukurudzira kuti vanhu vanorarama neurema vadzidze pamwe nevamwe. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamutambo wekupemberera vadzidzi vainge vapedza zvidzidzo pachikoro chevadzidzisi cheMashungo Teachers College nguva pfupi yapfuura, vaGandava vakati hurumende inoda kuona zvikoro izvi zvichiwedzera vadzidzi vane urema. Vakati vanofara kuti zvikoro zvakaita seMashungo Teachers College neUnited College of Education kuvulawayo zvave kutoita izvi, asi vanoti zvikoro izvi zvinofanira kuwedzera uwandu hwevadzidzi ava, uyewo zvimwe zvikoro zvevadzidzisi pamwe nemauniversities zvinofanira kutora vadzidzi vanorarama urema vakawanda. Muzvare Makanaka Gumbo vanoti kurudziro yehurumende yakanaka chose sezvo vanhu vanorarama neurema vange vasiri kuwana mikana seinowanawo vamwe mumakoreji.
Sevanhu vemuZimbabwe tine kodzero dzekuwana mikana yakaenzana nemunhu wese.
Munyori wenhau anorarama neurema uye achishanda nevanhu vanorarama neurema vaPatrick Musira vati kurudziro yehurumende yakanaka, asi vakati hurumende inofanira kuona kuti makoreji aya ane zvinhu zvinoshandiswa nevanorarama neurema kuti vakwanise kudzidza zvakanaka.
Izvi ndinofunga kana hurumende yaita urongwa uhwu hwekuti vakare vane urema hwakasiyana siyana vapiwe nzvimbo pazvikoro, zvichamanikidza kuti ivo varidzi vezvikoro vaone zvavangaita.
Mukuru weCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati izvi zvakakosha, asi makoreji anofanira kushandisa mari yakawanda kugadzirisa zvivakwa zvavo kuti vadzidzi vanorarama neurema vadzidze vasina dambudziko.
Nyaya iripo yakanyanya kukura nyaya yemari, kuti kana uchitora munhu anorarama nedisability pane zvimwe zvinhu zvinenge zvidiwa kuti chikoro chinge chinazvo. Takatarisa kuti vanhu vanenge vachifamba nemawheelchair vanenge vachida maremp, masteps vanenge vasingakwanisi kuvashandisa, vanhu vasingaoni vanenge vachidawo zvinhu zvakaita sebraille kana kuti amwewo makombiyuta nesoftware yekuti vanokwanisa kushandisa.
Vatiwo kurudziro chete haina kukwana, vachiti kuti zvikoro zvepamusoro zvikwanise kutora vadzidzi vanorarama neurema hurumende inotofanira kuita mutemo. Munyika mune vanhu mamiriyoni maviri vanorarama neurema, uye vazhinji vevanhu ava vanoshaya mikana yekuenda kuzvikoro sezvo zvikoro zvizhinji zvepasi nezvepamusoro zvisina dzimba dzekudzidzira nemimwe midziyo inoita kuti vanhu ava vadzidze zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos chinonzi chave kuomerwa nemakundano yegore rino. Mutori wedu wenhau dzemitambo Mike Ukariati anotitaurira mamiriro akaita zvinhu.
Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa dhimba re3-1 FC Platinum mukupera kwesvondo, asi mumwe mutsigiri weDynamos Fanuel Mureriwa vanofunga kuti Dynamos ichatora chete mukombe wakakosha uyu.
Dynamos inohwina ende tutohwina chete.
Asi vaProsper Magugu vanoti zveDynamos yave nhoroondo, vachiti ivo maonero avo hondo yave pakati pechicken in neFC Platinum.
Rizvino yandakafungirei ingatore mukombe ichicken in kana kuti iPlatinum. Vari kutamba zvine mutsindo.
Ticharisa munyaya dzemaAfrica Games. Chikwata chemaYoung Warriors chakakunda Congo 1-0 mumutambo wacho wekugumisira kumakundano aya. Parizvino Zimbabwe ine menduru ina, nhatu dzegoridhe neimwe chete bronze, idzo dzakawanikwa nemutuhwini Kirsty Coventry. Asi achitaura neStudio 7, Kirsty anoti aya ndiwo makwikwi ake ekupedzisira sezvo zera rake rinenge risisa mutendere kuti arambe achikwikwidza.
I think I was also just really excited. This is my last All Africa game, so gave me the opportunity to not leave any energy outside of the pool. Everything was put into that every race.
Mutwini
uyu aita nhorondo inotyisa sezvo akatora menduru pfumbamwe dzegoridhe Ma All Africa Games matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Up. Tichatarisa mamiriro akaita mapato anopikisa munyika. Tasvika kumagumo anokuonekwai, ndini Jonga Kandemiri.